zvesini inotiongororo yayo inoratidza kuti zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevai vakanyorisa kuvhota vakavhota musarudzo dzakaitwa nezuro. Sachigaro wezvesini vaAndrew Makoni vati zvinoratidza kuti vanhu vave nechivimbo chekuti sarudzo dzinobudisa vatungamiri vavanoda zvichienzaniswa nesarudzo dza2008 ne2013.
Tichitarisa kubuda kwaita vanhu vachiuya kunovhota mumaelections aitwa gore rino, tirikuona isusu kuti vanhu vakabuda nouwandu hwavo. Tirikutarisira kuti isusu at least 70% of vanhu vakaregista kuvhota vakanovhota nezuro. Uwandu hwevanhu vakanobuda kunovhota unoratidza kuti taakune confidence yekuti tinogona kuwana vatungamiri vatinoda kuburikidza nemaelections. Kubva kumashure uko, uwandu hwevanhu vainovhota vakanovhota muna 2008 nemuna 2013 hauna kunge hwakawanda kusvika pane zvatiri kuona izvi. I think it was slightly kupfuura 50% muna 2008 and it was even worse muna 2013.
Vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu nechidimbo vakanyoresa kuvhota. VaMakoni vati vose sangano vakaonawo kuti dzimwe nzvimbo dzaivhoterwa dzanga dzisina zvekuonesa zvakakwana. Vakati Zimbabwe Electoral Commission Act inofanirwa kugadzirisa izvi musarudzo dzinotevera.
Okay, poor lightning. Takaona kuti munzvimbo dzakasiyana-siyana including mune zvikoro manga muri dark kana kuti makasvipa panguva apo vanhu vaipinda vachinovhota. Takaona uyezve kuti pane imwe picture yakatumirwa even mutungamiri wenyika vamunangagwa vakatobuda kuseri kweballot box ballot booth vakainda paside kuti vaone kuti pavaroda kuvhotera ndepapi, vanga vasingadi kuti vapose pavaroda kuvhota. Saka zvinoratidza kuti lighting system mukati mepolling station yanga isina kunyatsoti mira zvakanaka. Zvinhu zvinoda kuti zvitariswe izvozvo. Kana zvanga zviri zvakadaro mumaclassrooms mune lighting kudhara, ko mumatende zvanga zvakaitawo sei? Saka ndoo nzvimbo dzinoda kuimprovha izvozvo.
Zvesini inotiwo vamwe vavhoti vakawana mifananidzo yavo isiri iyo, vakati zvaigona kudzivirika kudai zeki yakabudisa vhota zvoo ine mifananidzo.
Takaonawo patanga tichiita maelections avo, tichiobserva maelections, kuti vamwe vaizoonawo kuti mafaces avo ari muvhotas ro, perhaps haasiwo mafaces ari muvhotas ro. Panga panoone mafew examples ekuti zvanga zvakanaka kuti vhotas ro rishewe before the election. Hapana chinoshamisa ipapo, nokuti dzimwe nyika dzinotonamira mavhotas ro ane mapictures kunze kwemapolling stations. Saka it is important kuti going forward neelection, future elections, zeki yogadzisa nyaya iyoyo. Chimwezvo,
sangano rezvesini rinoti pari zvino harisati raunganidza magwaro aro ese kuti ritaure kuti sarudzo dzegore rino dzakaitwa mujekerere here kana kwete. Sangano rezvesini rinoti ranga riine vaongorori vesarudzo mamiriyoni matanhatu nechidimbu vakaenda kwaivhoterwa. Sangano iri rinotiwo kunyange hazvo kwange kusina mhirizhonga yakanyanya kutyityidzirwa kunyanya kumaruwa kwanga kuriko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.